Ndiri kutaurikai kuzvino ndinokuti mai Mugabe vanenge vasina kutevedzera gwara rakanaka rokuapply kuti vaite degree. Nokuti dai mai Mugabe vakadaro, even committee yekudepartment, because even higher degrees haikwanisi kupasa isina kutumira kucommittee yekudepartment. Tinofanira kuzogarirwa pasi nedare rekudepartment rodiscasa roona kuti mwana uyu une zvikwanisiro here, uyezve topiki yake yaanoda kuita inoita here. Saka zvese izvi malekishara ari kudepartment kwavakaita vamenge vari kutaura iko zvino kuti havatonderi vachimbogara meetings vachidiscasa zvestudhenti yainzi Grace Mugabe yaida kuita degree yapamusorosoro. Saka nyaya iyi yamai Mugabe inenge yaakunetsa zvekare.
Ko iyo University of Zimbabwe haina mapepa here anoratidza zvakaitikapa?
Panenge pasina mapepa, asi ndofunga kuti pane kufereketa kana mashoko anotaurika ari echokwadi. Pane kufereketa kuri kuita kwakuda kuti vazive kubva kuna Profesa Levinyagura na Profesa Mararike kuti zvakafamba sei.
Murayiro unoti chinyi kana zvikazooneka kuti degree rakapiwa munhu harina kufambiswa zvakanaka?
Murayiro unotaura kuti university inonalifaya degree inenge ichinzi rakapiwa, zvikaonekwa kuti hazvina kufambiswa zvakanaka, zvinoreva kuti zvinenge zvava kunalifaya votorerwa zvavanonzi vakapiwa.
Sokuziva kwenyu nini, kana totarisa munharaunda yatingati academic, pane vakanga vagara vambobvuma here kuti degree iri range riri academic?
Hapana.
Mazita maviri ari kunyatsotaurwa panyaya iyi ndiprofesa Nyagura navamararike, asi University of Zimbabwe seyunivhesiti yataishandira haina mhosva yainopomerwa here pakuburiswa wakakati wa degree iri richipuwa amai Mugabe?
Inopomerwa mhosva, asi vanozonyanya kupomerwa mhosva ndiwo munhu anenge achita wakasupervisa naiye mukuru weyunivhesiti, vice chancellor. Asi zvandinofungawo zvimwe zvinopa kuti zvinhu zvakadaro zviitike ndezvekuti mutungamiri wenyika anobva anzi ndiye chancellor wemayunivhesiti yese. Saka vanyagurawo pamwe vaitotyirawo basa ravo vachida kutoti vafadze wechancellor wemayunivhesiti. Ithink nokufamba kwenguva tinofanira kuchinja mitemo, kwete kungoti munhu angoita president wenyika sakutoti ndiye mukuru wamayunivhesiti. Tinoona sekuti hazvina kunyatsonaka, nokuti kunyange asina zvaanoziva pakurana mayunivhesiti, tenge muti ndiye mukuru wamayunivhesiti. So pamwe vanyagura kuti matemu of office yavo iyo mavice chancellor yanopiwa matemu of office 5 years kana zvaperawo rinyuwa, pamwe vanenge vachida kuti zvirambe zvichirinyuwawo nguva yavo yatinoziva kuti nguva yaNyagura yakapfuura kudhara. Saka vanenge vachidawo kuti varambe vachingodini vachirinyurwa macontract e5 years arambe achiita. Saka izvozvo ndo zvandofunga kuti senyika tinofanira kuti mauniversities semainstitutions of manufacturing knowledge ave separate kubva kune zvematemberwo enyika. Vakuru venyika vanofanira kuti vazvirumure kubva pakuti ndo machancellor amayunivhesiti.